kumamira hicho chikaro cheutungamiri weAmerica muna 2015.
Kana mchiona sokuzwa kwamunoita vakanye West, munoona sokuti izvi iri yaya inokodzera zvikuru here?
Ndingati kudzurai kumashure nezi makubure almost maviri apfuura kana kuti matatu. Kanye West akamboti zii kwenguva yakati rebei ari kuneseka neiwo mahealth issues ake emupfungwa, atingati mapsychological issues. Pane kuridza kwaanga ari kuita kuLos Angeles kuCalifornia, ari pakati pekuridza apa Kanye West akabva angoonekwa akangobva abva pastage kwakutodzokera behind stage kwakutotakura mabhegi ake kwakuenda. Zvinonzi ipapo Kanye West akaita yavanoti muchirungu nervous breakdown. Ndopaakazobudawo pachena nemudzimai wake achitaura kuti aiwa murume wangu anga ari kuneseka nepfungwa endi zvinhu hazvina kumira mushe izvozvi. Ndichitarira zvinhu zvakadai ndinenge ndichiona kuti ichava zvichamunetsa kunyanya nyanya mibvunzo ichabvunzwa nemaAmericans kuti iwewe zvavada kuita mutungamiri wenyika asi wakaita uinewo dambudziko rauchinaro risiri rekuda kwako asi kungotiwo is a health issue, asi unotozozvimanija sei nenyaya yekuti basa rehupresidendi basa rine lot of pressure, unozozvigona sei? Saka ndoona kuti akaita dambudziko guru ipapo.
Pane chamunoona here chamunofunga kuti kuda pamwe hako dziri uyezve munoziva kuti achada kupupidza ari mubato ripi here?
Achakwikwidza ari independent. Zvaanoziva andingati pane one chinhu chaamiririra. Tichitarisa nyaya yekumbinyikidzwa kwevanhu vatema kana kuti vanonzi maminorities, Kanye West anozikanwa kuti akataura kuti haoni kuti muAmerica mune dambudziko iroro. Saka ndingati panyaya yerace haana paakamira, uyezve tingangoti haazi munhu ane tsitsi nemabatirwo ari kuitwa vanhu vatema munyika muno, nekuti akatotaura achiti iye haoni dambudziko reganda muAmerica. Muna 2018 akaenda kuwhite house akasangana nemukuru wenyika iwo vaDonald Trump. Akapfeka chikepisi chavatrump chiya chekuti make America great. Saka ndinoona kuti pavakamira hapana kunaka, kana tichiona kuti munhu akaendosa Trump munhu anga ari kuendosa mapolisi ake anga achiwirirana nemabatiro anga ari kuita Trump nyika. Saka asi mabatiro iwayo ndo achamutambudza mukampeni yake.
Pane zvimwe zvamunofunga here kuti zviri shure kwekufunga kwavo kutaurira nyika yose kuti anoda kupfupidzawo kuita mutungamiri wenyika?
Pandakazvinzwawo ndakabva ndambofeya feya mbijana ndikati okay, wakamirira chii varume ava? Ndo pandakabva ndasanganawo nenyaya yekuti vane damba refu ravo ravari kubudisa muswe muvhuro. Saka munoziva vaimbi dzimwe nguva kana vaine damba refu ruda kubuda vanobuda vachimbotaura nezvaro. Ini ndinoona kuti iye abva afunga kuti ati ndaakuda kuita mutungamiri wenyika kuti zviunze mutauro, uyewo zvichibva zvazowedzera damba refu rake iri, vanhu vachida kunzwa kuti iyo mhanzi yaari kuimba iyi iri kuenderana here nekuda kuita mutungamiri kwaataura uku. Ndingada kungoti Kanye West sandiye ega wandingati muimbi kana kuti ekta ada kuita president. Kana muchitondera kune akatobudirira akazviita anonzi Ronald Reagan anga ari muekta aizikanwa patv chaizvo, iye akatoita president wenyika inoi. Kuna vanonzi Arnold Schwarzenegger havanozodawo mutungamiri wenyika asi vakaita governor wecalifornia. Saka iko kuita kwaKanye West uku hakusi kwekutanga, kuna wakambozviita asi ndichiona hangu iye zvake andoona kunge ane makata pamberi apo.